Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tunosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gunyana 11 2016 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini dini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi vashandi vehurumende vari pasi peApex Council voshevedzera musangano wechimbi chimbi mangwana wekuziya urongwa hwehurumende wekuda kumisa mari dzebonus nyaya yekutungamidzwa kwezvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu yakashoropodzwa necommission yekodzero dzevanhu inonzi iri kuitikawo mudunhu remasvingo. America yocherechedza makore 15 mushure mekunge yarwiswa nemagandanga pazuva re9/11. Bato reMDCT mudunhu remashonal and west roronga kumwe kuratidzira mumaruwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinonzi rashevedzera musangano wechimbi chimbi mangwana wekuziya mashoko egurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa ekuti hurumende haisi kuzopa vashandi vayo mari dzemabonus gore rino negore rinouya. VaChinamasa vakazivisawo kuti hurumende ichabatsira vashandi vayo mitero pamari dzekubatsirika dzavari kupiwa kubva mwedzi Wagumi guru pamusoro pakugumura mabasa vashandi zviuru makumaviri. Asi danho iri harina kutambirwa zvakanaka nevashandi vehurumende izvo zvaita kuti varonge kusangana mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vari kutaura vakamirira Apex Council vaGeorge Mushipe vanotungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union.
Ichokwadi ndataura nemukuru wedu anotungamirira kuApex Council. My Alexander, vatisana ndichinyatso analyze statement yavaChinamasa but zviripo nezvekuti isusu isati yataurwa sevashandi vehurumende hatonge tambokonsultwawo pamusoro pazvo only to get kushamisika kwatatoitawo kwekuti takuzonza musina bonus for the next 2 years maallowance masalary zvaukatwa kwatiri hapana chakajeka ipapo hazvititire zvakanaka
Asi muchiwana zviri kubva mumasangano ari pasi peApex Council pane vamwe here vane pfungwa dzekuti dai hurumende yatora matano aya
munoziva chinotishumira isu vamwe zvangu pachangu inini I am a Zimbabwean but ndakuona kuti pane vamwe vanhu vari muhurumende kaumu vari kuda kuti vamateacher especially kwandinobva inini nemamasibu 7 vanzwire hurumende hasha kuti maybe vapinde mune zviri kuitika zvanata jamuka isu hatidi izvozvo izvi ngavataure nesu tobvumirana on these matters it's our constitutional right to consult and be consulted kana vava kuenda vachinoimplimenta zvavo vega vasina kutitaura as if hatirarame hazvina kunaka izvozvo isusu toda kuti zvinhu zvedu pakati pedu nehurumende zvibude zvakanaka pasina njomanzvo dzada kuconvert
vaChinamasa vakamboda kutora danho irori rimwe gore asi takaona mutungamiri wenyika varobert mugabe vachiti izvi hazviitike uye zvakashandurwa zvechokwadi pfungwa yavaChinamasa yakaraswa muri kutarisira here kuti vamugabe vangapindira zvakare vachikununurai panyaya iyo
mugabe maziro andinovaita havadi nonsense because iwo vanachidzoti nyika inoi inofanira kudzindira mari yakati dzosiravapa vanotaurirana kuti vanhu vati bonus yavo vanachidzoti nyika inoi how rich it is inyaya yekuti ivo vari kuita corruption yekuti mari dzinobuda munyika munomu vamwe vanhu vachiita mazimari anotyisa because you can't tell nyika kuti ine economy inonzi haisi kuperforma ka you then have people vachivaka mazidzimba ekuma50 bedroom makambozviona kupi izvo so vanogaba vanhu vachiziva kuti no vashandi vedu vayo hurumende vakapiwa mari dzinovakwandira tinosenza zviri very hard very diligent very hard working and stuff like that so vanovada kutiraka maloopos iwayo yekuti ko mari inofanira kuchiwanwa nezimbabwe iri kuzoenda kupi yekunzi vashandi veZimbabwe vanoziva kubvisirwa mari dzavanotambira. Vamugabe vanoziva vanoda nyika yavo. Saka kana vazoti nhingi usaite zvakati usaite ukoronyera, vane vachizviziva. And I want to tell those guys vanopa Mugabe intelligence report vaizoni zvo zviri kufamba zvakaita sosozvo.
Vanga vari mutauriri weApex Council vachitungamira sangano reZimbabwe Democratic Teachers Union vaGeorge Mushipe vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwachivi kumasvingo kunyanya madzimai vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu iri uye vatsigiri vemapato anopikisa kusanganisira MDCT havasi kupiwa chikafu sezvo chiri kupiwa webato riri kutonga reZANU PF. Mumwe mugari wedunhu iri Ambuya Matizirofa vanoti izvi zviri kuita kuti vana vazhinji vechidiki vaende kuzvikoro vachinoziya nenzara. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission svondo rapera rakaparurawo ongororo yaro inoratidza kuti vatsigiri vemapato anopikisa havasi kuwaniswa mukana wekupiwa mbeu kana chikafu. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naAmbuya Matizirofa.
Chikafu chinouya rinouyisiwa namadhona asi kuti chinoita zvokunzi avandevezana vandeNDC.
Saka pari zvino vanhu vari kurarama sei?
Pari zvino tongorarama newakukwaku kana ukanodhurudzawo majuru wogona kuwana dhora womunganidzawo unotenga chi 10 kg choupfu kuti vana vararame.
Imi munoona pachikwanisa kugadzirika here? Takatarisa kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya idzodzi dzematongerwo enyika.
Ndoona sokuti pangotara hapo patomanene kuti zvigadzirike.
Sei muri kudaro?
Tiri kutozviona nokuno nokuti varipo vamwe vaiti hatisinzi asi vakachinja yango vadingi rimwe.
Saka pamunoenda imi muchinoti muri kudawo chikafu pachinenge chichipiwa vanhu zvinofamba sei? Zvinonzi chii?
Vanoti kwai zvamuzive hurumende iripo mazuva ano yavari kuda kubhai.
Vanoti vanhu vanofanira kunyoresa here kana kuti zvine zvichifamba sei?
Vanongodana kuti huyanyorese chikafu asi vanengega vakadogara vakanyoresana kare. Imi mongozofambisiwa pasina zvamofambisidzwayo vakadoshamudzana kare.
Izvi mungati zviri kuitika munharaunda yenyu yega here kana kuti kune dzimwewo nzvimbo?
Kune vaitika nyika yose ndiyo slogani iriko yokuti munhu weNDC hapuri chikafu.
Pane vakambouya here vebato renyu reMDC muchivaudzawo dambudziko ramuri kusangana naro uyezve vari kuti chii?
Tinovaudza vangagoniko chikafu chacho ndechehurumende here, handi madhona vanodouya nacho.
Vanga vari Mbuya Matizirofa, mumwe wevagari vekuchivi kumasvingo vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Bato reMDCT mudunhu reMashonaland West rinoti riri kuronga kumwe kuratidzira mudunhu iri senzira yekuratidza kunyunyuta kwenhengo dzaro nemamiriro aita zvinhu. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano vaWilson Makanyaire vanoti kuratidzira uku vari kuronga kukuita musi wa20 mwedzi uno zvichitevera kubudirira kwavanoti kwakaita kumwe kuratidzira kwavakaita svondo rapera. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tainge takambirwa vakomana vekriketi, mapurisa, tainge takambirwa vanhu veamy, tainge takambirwa vanhu veblack boots. Vakabata mboma vachida kuvhundutsira vanhu. Marodzi ese atoda kufambira ainge akazara aine mapurisa nemasoja. Then what we had to do was to resetagize and change into public visibility programs. Ivanga vakataimira ruzha, vanga vakataimira mwezi kuti vazorwa vanhu. Asi isu takatingasebenzera nevanhu kupfeka zvitsvuku. Takaenda magroups evanhu vanoisisa 10-10-2020 tisa door to door campaign. Vakomana vedu vedu vosiise makadzi vakauya tikagona kutorisa vanhu vasvika 900 makadzi. So takashanda basa guru kwazvo.
Chii chamungafunga kuti chakakonzera kuti mapurisa azoshandura mwoyo kuzokugarirai kudaro imi makanga mavazivisa? Hamufunga here kuti mapurisa anga akauya kuzokuchengetedzai?
Zvaingofungira ruzha, zvaingofungira inoizi, vachitifananidza kuti tingangokonzesa mhirizhonga munzvimbo. Isekavataura kuti kwete, magunzi imusha wedu zvakare tinozivana hatina mhirizhonga. So ibasa reZANU PF rokushandisa mapurisa, rokushandisa masoja, rokushandisa maCIO kuvhundutsira vanhu. Patiri yange iri intimidation. Nerimwe bandiko ndingati vanga vakatichengetedza zvikuru. Pese pandaifamba paitevera mota yemasoja, potevera imbwa, potevera mota yemapurisa vakabata putu. tingati kundichengetedza kwavangada vakaita vadzichobadi chekuti vaisitidze vabereki vachivhunutsira vabereki biri ndiri mumagunja musha wangu wokuruzeva kuno uzori pedyo nemagunja iyoyo vanozodhiraivha kuenda kumba chaiko kunotsvaka mudzimba dzangu vachi kwakaungana vamwari isu tainge tiri bis mumagunja Growth Point tazidosio campaign saka kuvhunutsira kwavaka vakaita kwakatarisa vanhu kuti vanozosununguka isu tikaudziwo neparty sekuriti yedu kuti ndovavainge varonga tikabvisa zvitsvuku tikapfekoso vamwe vanhu vose tikatanga kupinda vanhu tichambadzira muparty yedu hakuna shopi yatisina kupinda hakuna business person vasina kutaura naye business community was happy even nemuvhi yedu takaona kuti zvavainge zvataurwa kunzi mabusiness community vanotya isusu vaizotifarira vachitikurudzira kuti rambai makasinga rambai mutambira mberi nebasa renyu
mune humwe urongwa here mune ramangwana hwekudzoka zvakare muvanhu muchisangana navo kana kuti hwekuratidzira
urongwa huripo kutaura kwandiruta nhasi ikoku mapurisa vakandifonera nezuro vachiribvunza nyaya yemawadzi ari kuitika mumitings avo ndikavati kwete mawadzi kana vachiita vanoitawo nokuti vane bandiko nekodzi rekuita izvozvo asi isi seprovhinsi ini semurongi webasa kumashona newe seprovhinsi ndiri kuvapa matsamba nhasi ekupinda maruva ose akaita saana hurungwe east ana hurungwe north ana hurungwe west tichiratidzira mumaruva ose zuva rimwe chete ndataura nemapurisa nezuro vakandifonera tichivataurira kuti zvamukaita zvekutichengetedza makaita basa tisiri kuenderera mberi tichiratidzira nyika yese musi wa19 important mashona newe seprovhinsi yose
munyoro anoona nezvekurongwa kwemusangano muMDCT mudunhu remashonaland west wawilson makanyaire vari parunhare kumagunje kumashonaland west kwakare nestudio 7 nyika yeamerica iri kucherechedza makore 15 yarwiswa nemagandanga ayo akashandisa ndege kuputsa zvivakwa zvinosanganisira twin towers paworld trade center muzinda wemauto wepentagon uri muwashington dc pamwe neimwe ndege yakadonhedzerwa kupennsylvania chiitiko ichi chakaitika musi wa11 gunyana 2001 vanhu vanoda kusvika zviuru zvitatu vakafa muzviitiko izvi uye vanodarika zviuru zvitanhatu vakakuvara mukuziya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa chezimbabwe Dr. Noah Manyika vesangano rebuild zimbabwe avo vari kucharlotte kunorth carolina kuti tinzwewo maonero avo
nyaya ye9/11 inyaya inofanira kuti tose tose tinyatsosanganisa pfungwa dzedu nokuti chiitiko chacho ichocho chinoratidza zvinhu zvinoitika kana zvinhu zvikasagadziriswa munyika dzakasiyana siyana iye zvino tinofanira kucherechedza kuti kwakupfuura makore akadai pane zvashanduka here zvinokonzera vanhu kuti vaite zvinhu zvakashata zvakadaro ndinoona kuti kazhinji kachona nekupfuura kwenguva tinokanganwa zvinhu zvinokonzeresa zvinhu zvakadaro kuti zviitike totarisa pachiitiko chacho chete saka ndofunga nguva ino ndeyekuzvirangaridza kuti pane zvinhu zvinokonzera zvinhu zvakadaro uyezve vatungamiri vanofanira kutarisa kuti zvinhu zvachona izvozvo zvakachinja here nokuti kana zvinhu zvachona izvozvo zvikasatariswa zviitiko zvakadai zvinoitika zvakare
tichitarisa pari nhasi mungaona here nyika yeamerica yakagadzirira kunge ichizvidzivirira kubva kuzviitiko zvakadaro tichiona kuti vari kupfurikidza mwero vanenge vatoti wandei pari nhasi tichienzanisa na2001 pakaitika nyaya
ya ndofunga chinhu chinowanzoitika vadikani ndechekuti pakaitika chiitiko chakadai vanhu vanokurumidza kutarisa kuti toita sei kana kuti titsive kazhinji kachona pobva pobviswa kutarisa kuti toita sei kuti zvinhu zvakadai zvisaitike zvakare ini ndofunga kuti kana uchizvitarisa unoona kuti mamiriro enyika yose pasi rose iye zvino kana uchitarisa nyaya dzeisis nezvimwe zvakadaro uyezve kuti isis iye zvino inopinda munyika dzese dzese nekuti pane vana vemuno muamerica vanoda kutove kuti vapinde mubato rachona iroro uyezve vanosvikirwa nezvinhu zvakaita kana kuti zesocial media nezvinhu zvakaita seizvozvo saka inofunga kuti handifungi kuti america yakanyatsogadzira chaizvo kuti idhile nezvimwe zvakaita seizvozvo zvingangoitika zvinenge zvichisabvi kwakaida iye zvino zvinenge zvakubva kune mamwe mapato nevamwe vanhuwo vamutswa ruvengo rwavo saka inyaya yekuti vatungamiri vanofanira kugara vachingozvitarisa izvozvo vachizvigadzirira.
Tichitarisawo zvisaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica, pane zvamungati here zvakashandurwa mumararamiro awo kuburikidza nechiitiko che9/11?
Ya, zvakaita kuti zvinhu zviomere vanhu vanobva kunyika dzisinei nenyaya yacho. Kazhinji kachona unotarisa woona kuti dzimwe nguva vanhu vanoita mutemo vanzwisisi kuti vanhu vanobva kuZimbabwe, toti vekuZimbabwe kana kuti kuna naZambia, inyika dzakasiyana nenyika dzekuna naMiddle East. Asi kazhinji kachona chinoitika ndechekuti kana paitika chiitiko chakadai panongoitwa mitemo inoita kuti zviomere vanhu vese. Tinonyatsoona kuti kupinda kwevanhu munomu zviri pamutemo, kwete kupinda zviri pamutemo. Vaya vanoda kupinda zviri pamutemo zvaita kuti zvivaomere chose, kuapplya mavisa kudini nemhaka yekuti vanhu vese vakutarisirwa zvakangofanana. Asi zvisinei, chero hazvo zvakadaro, tinoziva kuti mimwe mitemo yakauya ndeyekuti vanhu tese tive tinzwe kunge tiri protected. Saka hazvina zvose kushata, asi zviri kuomera vanhu iye zvino kuti vauye zviri pamutemo.
Vanga vari Dr. Noah Manyika, chisvikwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuCharlotte kuNorth Carolina, vachitaura neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Paul Rukanda. Mukoma Paul vakambosungwawo mugore ra2011 vachipomerwa ivo mhosva yekuti vainge vaine chekuita nekupondwa kwemumwe mupurisa, Inspector Petros Mutedza, kuGlenview. Asi iro svondo rapera rino iri vakawanikwa vasina mhosva. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Mukoma Paul.
Sanganakai tinotenda, Mukoma Blessing.
Tichidzokera kumashure, tiudzei kuti chii chakaitika pamakasungwa.
Mawitinesi ose pakati pawo hapana kana umwe chete akambenge andinongedzera kuti pane chandakange ndakwanisawo kunge ndichiita, asi chete kungoti semunhu wemusangano weMDC saorganizing secretary wekuGlenview, ndanga ndiringoriwo munhu akadini akangotargetwa kuti dei tamboedza kuti timbovavhiringa, asi izvo hatingazungunutswizve. Chikonzero chirangano chatiri pachiri ndechekuti aiwa kazve tinoda kuti Zimbabwe dai waro yange yawana kusununguka kwakanaka. Zvinove zvezvimwe zvezvinhu zvandinongobhiliva kuti ndizvo zvakaita kuti tinge tichisungwa, kwete kuti takaponda vamutedza. Kwete vamutedza kutaura chokwadi, hatina kunge tichivaponda. Uye vamutedza munhu akangofanana neni anotodawo upenyu, ndinotodawo upenyu, naivo vaitodawo upenyu. Saka zvokuti tinzi isusu takakwanisa kunge tiri vamwe vakaponda vamutedza, aiwa handioni changa chiri chokwadi, asi dzaingova nhema dzakanga dzichiitwa. Ndiri mukati netsvongo ndakabviswa muHarare Remand Prison ndichiiswa muchigurubhu Maximum munove mune mbavha nemhondi dzakakurisisa, dzinokwanisa kunge dzakaita dzimwe mhosva dzisingatokwanisi kunge dzichitsanangurika. Ofu ichi zvinhuwo zvinoshungurudza kuti munhu ari innocent anokwanisa kunge achinoiswa mukati nejeri rakafanana nechigurubhu Maximum Prison iwo uri parimandi. Zvinhu zvakaoma, ende ofu ichi tinoita kungoona kuti madraconian laws aakushandisa mukati menyika yeZimbabwe zvichida pamwe zvokuti tingochisidzirwa kunzi kana mukaramba muchiita zvamatongerwo enyika tichange tichikuisai kwakafanana naikoko. Asi izvozvo hazvitidzoseri zvekare mumasure, nekuti takatozvipira kusvika kwekupedzisira.
Pamakabuda mutirongo apa makaona basa richiripo here kana kuti rakabva rapera?
Mukati mekufambemo, mukati mekusungwa, ndakakwanisa kudzingawo basa pakambani yandaishanda. Ndaishanda kwenzi kuChroma Paints, kwandayanga ndiri machine operator ndichigadzira paint. Handina kuzokwanisa kuwanawo basa iroro zvekare ndichidzoka kubva musungwa. Zvinova zvimwe zvinhu zvakandishungurudza zvekare.
Ko, pamakasungwa hazvina kukanganisa here mhuri yenyu?
Pakaita kuparira kwemhuri yangu kurambana nemudzimai, mudzimai achienda pamwe chete nevana. Ndakasvikawo zvangu anga angomadzanambwana nazvinhu zvichirwadza, zvinhu zvichirema, zvichiita sei. Munongoziva panenge paenda munhu, panouya vafuriri, panouya vanyengeri. Ende ofuchi ndo zvezvimwe zvezvinhu zvandakasangana nazvo mukati mekunge ndasungwa ndisipo. Kushungurudzwa mukati mejeri, kuudzwa zvakasiyana-siyana, kurumwa nenda, kupfeka hembe dzakanga dzakabvaruka, zvinhu zvakawanda zvatakasangana nazvo. Zvimwe zvacho zvaiti zvaibuditsa misodzi dikita neropa, mwana wamai vangu.
Ko, iwo musi uri kunzi wakapondwa vamutedza, imi manga muri kupi?
Ini musi unonzi wakapondwa vamutedza inini hongu semugari wemuglenview ndakanga ndiri mukati menzvimbo yeglenview because ndomamusha mandinogara asi inini handii kuti handinei kana nechekuita nezvinoitwa nevechidiki nekuti inini ndakasobva kubandiko revechidiki riya rinonzi youth kare kare ndakajoina inonzi main wing saka semugari ndomumusha mandakanga ndiri uye ndomumusha mandinogara handikwanisi kutiza musha nekuti mapinda nyoka handikwanisi kutiza musha nekuti kungazowanikwa zvakange zvakadai although musi wacho iwoyo ndakange ndatobvawo zvangu kubasa kwangu kwandakanga ndaichiita chipati time changu chekupenda ndichidzoka mukati memusha
pamakanzi hamuna mhosva nemutongi wedare repamusoro makanzwa sei
kuwanikwa ndisina mhosva ndakanga ndangogara hana yangu pamwe chete namwari wandinonamata ndichizva kuti zviro kwazvo mhosva chaiyo handina ndichida futi zvekare ndingazodzoka futi ndichizotaurira nevamwe vangu vanonzi vakabatwa nemhosva mukati medare asi ndinongoona kuti kushungurudzwa mukati mezimbabwe iyo yatinonyeperwa kuti yakasosununguka iyo zimbabwe isina kutosununguka iri kuri zimbabwe yatoka kingdom kemumwe munhu ari one
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma paul nekupinda muchirongwa chedu
ndinotenda mukoma blessing
avo vanga vari mukoma paul rukanda vanova nhengo yemdct aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai muina jonga kandemiri
muchikamu chedu chatinoita hurukuro nevechitendero nhasi chioneso jani westudio 7 aita hurukuro napastor barbara basi vanotungamira women of hope and honor international ministries iri kumarondera pastor basi vari kukurudzira madzimai kuti vanamate panguva ino sezvo zvinhu zvakaoma munyika
makadiko mufundisi
tiripo zvedu kwanzivai vateereri ini ndinoitwa mufundisi barbara basi wewomen of hope and honor women of hope and honor yakatanga gore ra1997 ye vachitaura neni kuti ndipe munhu womudzimai nezvetariro mudzimai akapuwa tariro nyika inosumuka pamusana pekuti kumashure kwemunhu wese wemurume kuti abudirire kunofanira kuve kuine mudzimai akasimba pakunamata
Ndichonga birejewa ndirebo pamweshe oiwe unesimbo ino ndino ndashaiwa
Mfundisi, tinokumbira kuti mutipe shoko yenhasi.
Taura kuna Masipisare ma11 Zesia 3. Shoko ramwari rinoti iyo kana nheyo dzikaparadzwa kwovatsvene vangaitei kureva kuti upenyu hwedu kuti tirarame mararamiro atinoita akanaka nheyo yedu ngaive iri yekuti tinotanga tatoiparadza asi inotoparadzwa nemunamato nheyo muchirungu inoreva kuti foundation mupenyu hwatiri kurarama munyika yedu yezimbabwe iye zvino zviri kutiomera kana kumabasa kana kuti mudzimba chaimo mari haisi kuwanikwa munhu anotanga kuuomerwa munhu anotadza kushaya pekubata asi munhu womudzimai ngaachitosumuka apinda kunamata shoko rinotaura iye kuti avo vanomirira jehovha vanotopuhwa simba idzva saka simba idzva tinoriwana mukunamata tariraione kuti muno munyika yedu yezimbabwe vanhu vari kugara mudzimba dzishiri dzavo vane vasina kubhadhara dzimba dziya dzavanogara asi zvino mari yacho ikarina yakuya pakati pemwedzi zvaakutoda kuti muridzi wemba anzwisise anotonzwisisa newewe muchinamata anomuka shoko rinotaura kuti vakatsvaga mudzimai ane misodzi anochema saka mwari vakutarisa kune madzimai vanonamato vari vogona kutsanya vanogona kutsvaga mwari vanogona kureverera mhuri dzavo vana vedu vaakupedzisira vaakuinda kunotsvaga zvingavabatsire zvavanofunga kuti zviri nyore asi wemai chitongomuka ezvina hazvisisina mhosva kuti ndimai vakaita sei kana kuti imhuri yakaita sei kare zvaisiti vamwe vaiwana vamwe avo vachishingirira vachirarama munyasha asi iye zvino muno muzimbabwe mari ihamuna hazvina mhosva kuti uri mhuri ipi saka taakutonamatira uchenjeri kuti mwari kana matipa uchenjeri kamari kashomashoma kandawana ikaka ndipeiwo uchenjeri hwokuti ndiwane mashandisiro andingahuiti vamwe varume vedu kunyange isu vakadzi patiri kuenda kumabasa mari dzedu dzekuhora dzaakuganhurwa nepakati vazhinji mumakambani vaakuburiswa mabasa vaakutoona kuti panapa mukati mevanhu mane maronda ronda iri rinotogona kutoporesa nemunamato kuvava kwaakuisa vanhu kunyange hasha dzaakukuma vanhu vainadzo vanhu vaakutanga kana kungoitirana utsinyi vanhu vaakutanga kana kungopisirana zvinhu zvatiri kutengesa izvozvo vanhu vaakutanga kana kupisirana dzimotokari vanhu vaakuenda izvi kana kudzin'anga kuti pamwe zvingange zviri zvingavabatsire aiwa nhasi masikatano ndauya neshoko rekukurudzira munhu womudzimai zvichatinakira chete asi isu handei pasi tinopfugama timuke pakati peusiku tichinamata tichireverera nekuti kana muzvikoro chaimo vana vaakuenda vasina kana kubhadharirwa taakutonokumbira guru vezvikoro kuti dai matiita kuti tigone kubhadhara pashoma nepashoma mukupedzisira kwangu munhu wese ngaachingomira namwari ngatichiisai tariro yedu pamuchinjikwa kuti jehovha vatiitire zvakanaka asi ndingangokusiyirai shoko iri munamato mukuru munamato chete ndowaakugona kutongotibatsira kuti tigone kukunda zvatakatarisana nazvo mazvino
ngatinzwe Maisi Tole vanoimba kuti nguva yamwari mfundisi vanhu vanokubatai sei
kana vanhu vachida kundikoka kana kundidedza kunyange vanenge vasangana nemadambudziko unondifonera panhamba idzi 0771 748 707.
Ichokwadi changa chitaurwa namufundisi kuti kana munhu apinda pakumanikidzwa ngaatsvage mwari ngaanamate
tanzwa maridzo apo kubva kuna Pastor Barbara Bassi weWomen of Hope and Honor International Ministries vari parunhare kumwarondera nachioneso Jani weStudio 7.
Ndanzwa mere kurira
Desi
ya panyo watakunofushira Diani watungamira Diani wafunga unatichene seranzira
Chene zanzira
Hazitetembe nyama Sunotetemba pakatipe hana Choku itapana
Hapana
kungo nira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Napanuru watama
Shenditakure
Ndiyamure
Ndiyamure
So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya So matora mukoma matora mchazi yenama wanicha egono
Nzwisa yekambo panorwadza moyo kakaimbwa na Wingi D aina Oliver Tuku Mutukudze Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council voshevedzera musangano wechimbi-chimbi mangwana wekuziya urongwa hwehurumende wekuda kumisa mari dzemabhonasi nezvimwe America inocherechedza makore 15 mushure mekunge yarwiswa nemagandanga pazuva remusi waSeptember 11, 2001. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitimurari zvakanaka vateereri.